Nash Nation.
Hanging on my TTT.
It's Dr. Chai.
Maria Musandere. Nakubira mutitendere. Kupinda nino uya kore. Madigika na chembere. Pia tino tendere tamshama. Anasisi vanele tamsama. Naro wala karafarashama. Taka Maria Musandere. Musandireka. Baba nichifamba deka. Bariko vanondieta. Maria Musandere, Sandireka, Baba nichifamba deka. Maria Musandere, Maria Musandere, Logombira mutitendere, Kusofa utava chembere, Mutuma mutisendere, Maria imboti kwanire, Asitinotakwa atishamire, Kune zvinotaka mutiganure, Maria Musandireka. Kune meponinga peperetswa vamwe ndeve supa vamwe ndeve yeka takwa kufamba kunge chiteminata saka Maria Musandere sandireka baba ndichifamba neka ariko vanondiedza ndani Maria Musandere musandireka baba ndichifamba ne ndichifamba neka Maria Musandere, Maria Musandere, Amaneka, Amaneka, Maria, 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 Maria Musandere. Maria Musandere, Jamaica.